Kushaya kwavanhu lovhu kwazviviswa nemuzinda weZimbabwe kuAccra uchiti warasikirwa zvikuru nekushaya kwavo zvichitevera kurwara nechirwere cheCovid-19. Muzinda uyu wati unochema nemhuri yavanhu lovhu panguva ino yakaomarara. Kushaya kwavanhu lovhu kunotevera kushaya kwevaimbove mumiriri weZANU-PF mudunhu reMutasa North mudare reHouse of Assembly vaLuke Masamvu avo vakashaya nezuro nechirwere cheCovid-19. Kunyange hazvo tisina kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo nezvekushaya kwenhengo dzebato ravo, kushaya kwavaMasamvu kwaziviswawo nemutevedzeri wegurukota revezvechidiki vatinoda Machakaere padande mutande ravo reFacebook. Kushaya kwevarume ava kunotevera kushaya kwedzimwe nhengo dzepamusoro mubato reZANU-PF dzinoti vaive gurukota reManicaland amai Ellen Gwaradzimba, vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo, vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Big Matiza, vaive mukuru weMajeri vaParadzai Zimondi, nhengo yeZANU-PF Central Committee vaMoton Malianga, pamwe nevakambove gurukota rezvedzidzo yepasi vaEnias Chigwedere. Vose vanhu ava vashaya mwedzi unowandira. Vaive gurukota rezvekurima vaParents Chiri ndivo vakatanga kufa nechirwere ichi gore rapera. Vanhu vafa kusvika pari zvino munyika yese vave chiuru chimwe chete nezana nemakumi manomwe nevasere, kana kuti 1178 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere nezuro. Richizivisa zvakabuda muongororo yakaitwa nezuro, bazi rezveutano rakati vanhu mazana matatu nevatanhatu kana kuti 306 vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvakaita kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose husvike pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 32,952. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi maviri nezvina nemazana masere ane makumi manomwe nevaviri kana kuti 24,872, zvichitevera kupora nezuro wakare kwevanhu mazana mana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 453. Vanhu vachiri kubatikana nechirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nevaviri kana kuti 6,902. Mumwe weavo vakapora kuchirwere cheCovid-19 igurukota reMashonaland West amai Muliswa Chikoka, avo vanoti kukurukura hunge wapotswa vachiti vakasvika nguva yavakafunga kuti havachararama nekuda kwekurwadziwa pamwe nekutadza kufema.
Ndoda kungotaura semunhu akapona padenda reCovid-19. Denda iri chokwadi, rinorwadza. Idenda rekuti kana ukando unaro unotoona kunge upenyu hwatopera. Asi ndoda kutenda hurumende yedu yeZimbabwe nebasa ravakabata vachitipa mari pano paChinoi Provincial Hospital kuti tikwanise kunge tine COVID ward yedu, isolation ward yedu. Izvi zvinotibatsira kuti kunenge kusisina nhau yekuti vanhu vanenge vakumhanyiswa kana kuHarare kutizvo vanotsvagirwa mazvipatara ukoko. Zvese zvakuitwa pano.
Amai Muliswa Chikoka vanoti pavakatanga kurwara havana kumbofunga kuti chingava chirwere cheCovid-19, vachiti chirwere ichi chakauya nenzira yekurwara kwavo kweasma.
Pandakatanga kurwara nedenda reCovid-19 handina kumbobvira ndafungira kuti iCovid-19. Ndakatanga kutofungira kuti asma, semunhu angane asma. Saka zvandakaona ndezvekuti COVID-19 inouya nenzira yekuti yawajaira musoro ofunga kuti rega ndinochi paracetamol. Handiti nai kakukosora ongofunga kuti rega ndino iri chii, iri cough mixture. Zvinopera, asi rinenge ichitokurera uchitofamba mazuva otoona vhiki ratopfuura vhiki rechi, asi apa riri kukudya mukati. COVID-19 hauioniri maziso, inotamba newe mumuviri mako kusvikira munhu waakutotadza kana kufamba kana kufema.
Amai Muliswa Chikoka vari kukurudzira hurumende, masangano akazvimirira nemunhu wese kuti aparidze shoko rekudzivirira chirwere cheCovid-19 uye kuchitora zvine udzamu nekuti chiriko uye chinouraya.
Tinokurudzira ngatinge tiri vanhu vane ungwaru nenyaya yeCovid-19. Tiri kukumbirisawo kuti ngatizvichengetedzei.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaende madzorere vanoti zvakanaka kuti vanhu vari kupora kunyange zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvipatara. Vamadzorera vanoti hurumende inofanirwa kuzivisa vanhu kuti vari kuongorora chii kuti vazoti munhu apora kubva padenda recovid-19.
Tinoziva kuti zvipatara zvedu hazvisi kunatsa kushanda zvakanaka, healthcare delivery system yedu yakafa. Chandodangokurudzira hurumende ndechekuti izvo mamezhero atiri kuita marecovery rates edu ngationgororei kuti izvo vanhu vatiri kuti varecover tenge tameasure sei kuti varecover. Tonzwisisa senyika kuti tiri kumeasure sei recovery rate. Vari kuenda vachibvunza here vana chiremba kuti munhu wenyu akazorecover. Vari kuvhizitira here varwere vaya mudzimba dzavo vachinocheka kuti arecover. Ari kudokumenta kuti munhu uyu akamboripotwa kunzi ane COVID-19 arecover. Vari kudokumenta sei? Ndozvatichida kunzwawo isu sevana veZimbabwe.
Hatina kunzwa kune gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vanonzi vakambosangana naamai Muliswa nguva yavabatwa chirwere checovid-19 muna Mbudzi gore rapera. Mamwe makurukota apora pachirwere ichi anosanganisira gurukota reMidlands vaLarry Mavhima. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.